kusunga kwakaitwa nhengo dzedu nezuro mugutare Harare zvinongotaridza izvo kuti bato redu guru remDC tiri kuramba tichishungurudzwa nechihurumende cheZANU-PF. Musi wa1 mbudzi mwedzi unochitanga takanga takapiwa gwaro nemapurisa kuti endererai mberi nokuita musangano wenyu Harare yenyu panonzi Pakazembe Primary School mudunhu reHopley muHarare South. Vanhu vaungana kumatenzi emangwanani, vanhu vezanu ndokuuya vari murori vakawanda, vamwe vane matemo, vamwe vakabata rekeni, vamwe vane zvose zvakasiyana siyana maweapons. Ndokutanga kurova vanhu vedu, vakakuvara. Tine vanhu vakwana kuita 13 vakakuvara including mudzimai akazvitakura, vakatiendesa kuchipatara. Saka pazvotaridza kuti taapplya zvemusi womuvhuro toti toda kuti tiite rally musi wesvondo, toendesa tsamba yedu musi wemuvhuro kuvapa vhiki yose kuti vasoropodze application yedu. Ivo vozomira vozoti musi wemugovera kuma3 dzamasikati vaakufonera Honorable Eric Murai chairman vedu vaHarare province kuti vamurai douya iwo kuno toda kupai tsamba yenyu. Vamurai voendako vopuwa tsamba yokunzi musaita rally mangwana zvichireva kuti musi wesvondo. Kuti tichaudza vanhu kuti musauya kurali nguva hapasisina nokuti vanhu vatogadzira kuti vauye. Vamurai neutungamiriri hwavo vomukira kuti vanoudza vanhu musi wesvondo kuti vamaungana yenyu asi mapurisa vati tibve pano. Votanga kurohwa futi nevanhu vezanu nemapurisa.
Asi ka mapurisa ari kuti nhengo dzenyu dzakatyora mutemo wecriminal law codification and reform act vachiti vanga vaungana apa vachida kukonzera mhirizhonga.
Apa hapana kutyora kwakaita vanhu mutemo weposa nokuti zvakaitika ndezvekuti vanhu hatina kuwana mukana wokuvataurira. Isu hatina nepfenyuro kasiyana nezanu inongoti kana ichida kunotaura inoenda kuZTV inoenda kuZBC.
Asi zvikatanga nguva inoi munoona sei idzo sarudzo dzichaitwa muna 2018?
Apa zvatongotaridza kuti sarudzo ichaitwa muna 2018 ichange iri sarudzo yakaomarara chaizvo panyaya dzeviolence. Deno vanhu veZimbabwe Human Rights Commission tatonyora tsamba izvozvi Sector General wedu vatoona kuita kwavaita vamhanyamhanya kuti tizivise Zimbabwe Human Rights Commission kuti vedue zvinhu zviya zvashata zvazoshatisisa nokuti toona kuti nyaya dzeviolence dzepolitical violence dziri kuramba dzichienderera mberi. Saka takutosvika isu kuti 2018 ari kure kudai 34-35 months away zvinhu zvaakunetsa kudai kwokuzoti patichasvika panguva yekuti election iya yasara nemwedzi miviri vanhu vanotopondana. Ndozvo zvaakureva.